manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 4 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mbavha dzakaba $4 million kubulawa yonezuro hadzisati dzasungwa. Imwe nyanzvo munyaya dzezveupfumi inoti mari yeZig ndiyo mari ine uremu hwakaderera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. Vaimbo vagurukota rehurumende vachinga dhube vakashaya nezuro vanoitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achiri kutsvaga mbavha dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti $4 million mubhanga reEcobank mubulawayo nezuro. Vanhu vatanhatu ava vanonzi vainge vakapakatira pfuti vaine motokari yerudzi rweFord Ranger chena. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaNyati.
Ko
takambonzwa vamwe vakutaura pamadande mutande apa kuti vanhu ava vabatwa icho kwadere.
Isusu semapurisa tinozvitaurira tega, hatitauriri nevamwe vanhu. Saka zvatinotaura isusu ndizvo zvatinenge tichiita. Zviri kutaura pasocial media isusu hatizvizivi.
Ko kana paine vamwe vangaita umbowo kana kuti vanenge vakaona kuti vanhu ava ndianani sezvo vanenge vangari pavhidhiyo, munokurudzira kuti vaite sei?
Ndofunga kubva nezuro kusvika nhasi takataura nzira inokwakwati iri chinzi vataure nesu kana vaine mashoko kuti vashandisa iwhatsapp namba yedu 071280017703631. Isu mapurisa tinozvitaurira tega, kwete kuti vanhu vari pasocial media vanenge vasina chokwadi vanyepereva.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hank avakambo achipanga mazano chivatungamiri venyika yeAmerica vane chitsama vanyora padande mutande ravo reX kuti mari yeZig ndiyo ine uremu huri pasi munyika dzepasi rino zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vatiwo Zimbabwe nekuda kwekudhinda mari yakawandisa ndiyo ine mitengo yezvinhu inodhurisisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Pakukwira kwemitengo kana kuti inflation yepagore, vaHank vati Zimbabwe iri pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 1385%. Sudan iri kutevera Zimbabwe uye ine hondo zvinhu zvakwira nezvikamu zana dzodzokorora zvinhu zvakwira nezvikamu mazana matatu nemakumi masere nemaviri kubva muzana kana kuti 352%. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hongu mari yedu yakasimukira zvakanyanyisisa mari yedu yemaZig. Asi mungada kutarisa kuona kuti panoshayiwa mari simba yenyu yenyika. Zverengedza kwacho zvinoreva kuti mayusa anenge arimo mumari iyoyo anogona kubudisa chimiro chekuita sekuti mari yakakura zvakanyanyisa. Izvo inyaya yemutengo wemari yerendi.
Mungajekesa ipapo?
Nekuti kana reti tinodonha zvakanyanyisisa zvine ramayuta nyangwe asina kuwanda uwandu hwavo anongokwira chechi nenyaya yerede asi handirasi kuramba kuti tine mazigi akanga ati wandei munyika medu panguva yatingasiya takabva patakatanga kuisa urongwa hwemazigi kusvika pari zvino tinyangoti kuti ndinatopai chimiro chacho sezvachiri tinyangoti isusu mari yedu inokosha inoshandisika zviri nyore inotariswa kana tichitarisa panyaya yekukwira kwemutengo kwezvinhu yechikero chokwira kwemutengo kwezvinhu yemazigi inonzi reserve money yakakwira zvakakusvika pari tinyangoti mabhiriyoni matatu nezvidimbu zvisere 3.8 billion
ndiri inoyo
mwedziwa waAugust watakabva uyu asi achibva pamari ingasvika pamabhiriyoni imwe chete nezvidimbu kuda zvitanhatu 1.6 billion mwedzi wacho wekumashure watakanga tabva uyu
izvi zvinorevei
zvoreva kuti takatarisa ichichi pabhanga redu tichierenga handisi kuziva kuti vahangi avo vanomawana kupi mashomawo but isusu pahurumende takanga tichiti mari yedu yakakwira zvisina kusvika ikoko kwavari kutaura hatiri kuti haina kukwira zvayo asi kuti haina kukwira kusvika pavari kutaura ikoko
chibangamazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Blessing abato munyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology.
Tingati muzvinafundo Stephen Hand vanyatsokubaya dedemukanwa mamiriro akaita matambudziko eZimbabwe nechikonzero chiri kuita kuti zvigi ridone. Pakuparura kwavaita research yavo yavaita vanoratidza kuti mari yenyika ingati money supply yakawedzera ne 246% per year to compare between now September and October October wegore rapfuura izvozvo taizvitarisira kana muchikutondera paprogiramu ino takambozvitaura kuti language yekutaura governor wecentral bank kuti not under my watch I want friend man ndenhema
nechikonzero chei
nekuti Reserve Bank yakangoparura chirongwa chekuti inotora 25% yemaexports aitwa nekambani kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika sekuti yatengesa zvinodhura $100 $25 inotorwa neReserve Bank vobva vapiwa mari yacho irizigi seishandisa official exchange rate izvozvo chete vanenge vatoprinda mari nekuti mari iyoyi iyi ye25% inoda kuti inge ine mari yezigi yaprindwa saka ndo saka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne246% vamushaya vanhu vari kuprinda mari mitengo yakwira ne1385% sezvaonekwa nava Stephen Hang vari kuAmerica vari kuzviona variko asi mazimbabweni vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva
ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezigi kunorevei chaizvo
ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa13.56 kuenda pa25 vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye13 yaakutowedzera mapurize anechi ne25 mamwe mapurize ekublack market rate yako ma45 saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi hurumende yanyatsokuisa vanhu panguva yakaoma
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vari parunhare kusouth africa nablessing zulu westudio 7 Varairidzi vemuzvikoro zvepuraimari nesekondari vanoti hurumende inofanira kusimudzira mari dzavo dzemihoro uyezve kuvawanisawo zvikwanisiro zvakaringana zvokuti vaite basa ravo nemazvo. Mashoko evadzidzisi aya anouya kuZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwevarairidzi reWorld Teachers Day mangwana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi yacherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day ichiita mhemberero pachikoro chenevana primary school kugokwe apo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachiti iri izuva rakakosha zvikuru rekupembedza mabasa ari kuitwa nevarairidzi munyika. Vandoro vanoti varairidzi vaungana kubva kumatunhu ose gumi enyika vachicherechedza zuva iri iro rinopembererwa musi wa 5 gumi guru gore rega rega.
Varairidzi vedu vanhu vatinonzwa manyukunyuku kuti tinavo. Nyika yeZimbabwe iri pamusoro-soro panhau yatinoti literacy pasi rose. Tinofara chaizvo.
Asi munyori werimwe sangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa vari muzvikoro zvepasi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti havaoni chekupemberera pazuva iri nekuti vadzidzisi vari kunonga svosve nemuromo.
Varairidzi vakange vaita participate mumaactivity yayo vaakuwanikwa vachasungwa, vaakuwanikwa vacharohwa, vaakuwanikwa vachadzingwa mabasa.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vari kumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vanoti vadzidzisi vari kumaruwa vanodawo kutsigirwa zvakanyanya sezvo vaine nhunha dzakati wandei kudarika vamwe vavo vari mumadhorobha.
Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda kutipawo minda yekurima. Saka zuva iri tinoricherechedza takanyanya kuririrekera pakuti simba remurayiridzi weparuzevha ngarirambe richitendwa zvinoenderana nekubata kwaanoita.
Vadzidzisi vanoti vari kusanganawo nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara panguva dzekurwara sezvo vazhinji vavo vasingakwanisi kubhadhara mari dzemamedical aid. Vanotiwo basa ravo iro raimboyemurwa zvikuru munharaunda rava chiseko chenyika sezvo vave kutadza kuita zvavaisimboita makore ekare zvinosanganisira kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro, kuvaka dzimba, kutenga dzimotokari uyewo kupfeka mbatya dzinopa chiremerera nezvimwe. Vandoro vanoti zuva ranhasi iri harisi rekunangana nekutaura zvinetso zvevarairidzi zvekuti mihoro yavo yakamira yakadai nezvakadai nezvakadai.
Izuva rekuvapembedza zvavari kugona kuita kuti isusu education system yedu ikwiridzirwe.
Kunyange vachidaro zvavo vandoro, munyori musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mudzidzisi wemuZimbabwe chava chiseko chenyika.
Hatinongoramba tichikurudzira hurumende kuti zivai kuti imini kuti muzotonga nyika ino makadzidziswa. Saka toramba tichingodzokorerapo kuti varairidzi vakapuwawo mari inotenga, vachikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro, vachikwanisa kuzviraramisa, zvinobatsira nyika.
Mumwe mubereki wevana vaviri vanodzidza paMaterera Primary School kwaSeke mudunhu reMashonaland East muzvare Success Sampambi vanoti sevabereki vanewo musenzekete wekubatsira hurumende kuti vadzidzisi vararamewo upenyu huri nani.
Ndofunga kuti ngavaite maproject muzvikoro. Tikangoziva kuti kuchikoro kwevana kunotengeswa huku ende hadzisi dzechikoro, dzidzi dzematicha. Toziva kuti panorimwa hohwa pachikoro, tinoenda tichinotenga tichivasapota kuti vabereki.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvedzidzo uyewo vari munyore wemabhuku akamboita mudzidzisi kwemakore mazhinji vatonderai Matema vanoti zvakakosha kuti paitwe mubatira pamwe mukusimudzira upenyu hwevadzidzisi sezvo vanhu ava vakakoshera nyika zvakanyanya.
Ticha kana murayiridzi ndianopa hwaro hungave hunhu. Saka ticha munhu akakosha zvakanyanya.
Asi kunyange vadzidzisi vari kuti vari kusangana nematambudziko akawanda kudai, hurumende inoti iri kuedza nepesi painogona kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Chitatu chadarika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuti vashandi vese vehurumende vanosanganisira vadzidzisi vachawedzerwa mari dzavo dzemuhoro. Zvichitevera vimbiso iri kupiwa nehurumende yekuti ichagadzirisa mihoro yevashandi vayo kusanganisira varairidzi, vakuru vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa muchingurika shiri, vazivisa mhuri yavachinga Dhube vakashaya nezuro kuMatadei Hospital muBulawayo kuti vapiwa chiremera chegamba renyika. VaDhube avanga vave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa vanonzi vakashaya nechirwere cheitsvo. Retired Colonel Dhube vaive murwiri werusununguko uye vakambova gurukota muhurumende. Vainge vari kudivi reZipra munguva yehondo. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu apo patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi update nechekuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link kuti munge muchipinda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa nezve huwandu hwevanhu vaurayiwa nemafashamu akakonzerwa nedutu mupengo Helen, uwo unonzi huri kuramba uchikwira, vanhu vanodarika mazana maviri vachinzi vakanga vave kuzivikanwa kuti vakafa pakupera kwezuva nezuro china mumatunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia neTennessee. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira mamwe ematunhu akakanganiswa nemafashamu aya anoti Florida neGeorgia vachizvionera voga kuparadzwa kwakaitwa nemafashamu aya. Vanhu vakawanda vanonzi vakasarawo vasina misha, zvekudya pamwe nemvura yekunwa, uye mimwe migwagwa mikuru inopinda matunhu aya inonzi yakakanganiswa, izvo zvanga zviri kukonzera kunonoka kupinda kwerubatsiro. Mukuziya nezvedambudziko iri, tabata chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, avari mudunhu reNorth Carolina.
Mafashamu aitika aya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi. Sezvatinoziva, Hurricane Helen yanga ichinzi yochanyanya kubata Florida. It seems my areas akaita sana Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, zvoita Georgia neSouth Carolina akazoaffectwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwe. Saka sezviripo izvozvi, kune vakasarasikirwa noupenyu, vamwe havasati vaitwa accounted for, asi hurumende yekunoku yaita iyo kuti even military yende inobatsira, nekuti zvipatara zviri overwhelmed. Mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaaffectwa as well. So it's a lot and we pray for everyone in the region.
Asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura, muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri?
Panditiri kuona vari kuita the best they can, nenyaya yekuti mafashamu aya aaffecta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaaffectwa sana Asheville. Izvi zvinosanganisira kuti cell phone provision, saka macell phone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuita what their side. Kuita infrastructure yakaitwa disrupted including my interstates, my highways. Kuna inonzi FEMA, Federal Emergency Management Agency, iri kuitawo one side, and kunza vakaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support. So I think that of course you want recovery to happen sooner, but I think they are doing whatever is possible, and vaBiden kunoku vakativo whatever my resources are needed they will be made available.
Chikafu nemvura vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaaffectwa kana dzakakanganiswa namafashamu?
Zvakaita semvura vakandimire, kune mamwe macities asitori namvura izvozvizvi nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa.
Vanga vari chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Muchaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Gore rapera Haiti yakasiya padikidiki kuparara zvachose. Zvikwata zvezvigevenga zvakaparadza guta guru. Utungamiri hwezvematongerwo enyika hwakaparara. Mhirizhonga yakapararira nenzara yakasimudza musoro. Kubva ipapo America nevainodyidzana navo pasi rose vakabatana kubatsira vanhu vemuHaiti munguva yavo yekuda rubatsiro zvakanyanya. Pachiitiko chakakokerwa neAmerica parutivi pemusangano weUnited Nations General Assembly, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura nezvebudiriro yaitwa neHaiti mumwedzi mishoma yadarika. Nyika iyi yave nemutungamiri wehurumende mutsva, chikwata chemutungamiri wenyika chinofano bata matomu kana kuti Transitional Presidential Council nedare remakurukota munhano yakakosha yekuenda kusarudzo dzakasununguka uye dziri pachena vanongwewo vapfumbamwe venhengo dzekanzuro inofanofambisa sarudzo kana kuti Provisional Electoral Council vakadomwa uye chikwata chemapurisa enyika dzakasiyana siyana chiri kutungamirwa nekinya chemultinational security support kana kuti MSS chakabvumidzwa neSecurity Council chiri kupa rutsigiro rwakakosha kumapurisa eHaiti eHaitian National Police. VaBlinken vakati mapurisa eKenya anodarika mazana matatu nemakumi masere vari muHaiti vakatuma masvondo akawanda adarika zvikwata zvekutanga zveCARICOM zvakasvika kubva kuJamaica neBelize. VaBlinken vakati vanotarisira vamwe kubva kuJamaica neBahamas kuti vachatumirwa munguva pfupi inotevera. Vakati vakaona huwandu wakati kuti wemotokari dzeMSS nemapurisa vachiti Haitian National Police neMSS vari kuwedzera mabasa ekuchengetedza vachitenderera zvino hungwaru. Zviitiko izvi vakati zvino hurongwa huripo hwekuchengetedza kodzero dzevanhu nekusunga vose vanenge vatsaudzira. VaBlinken vakati pachine zvimhingamupinyi zvikuru vachiti America inoramba yakazvipira kubatsira zvinodiwa neHaiti pari zvino nekuronga budiriro yayo mune remangwana rakareba. VaBlinken vakati vatumira mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekutsigira chikwata chemultinational security support, motokari dzemapurisa dzakadzivirirwa, zviovha, magogorosi ekushandisa usiku nemadhuroni. Vakati zvezuva iri vakanga vachizivisa kuti vari kuisa imwe mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora yekutsigira Haitian National Police kusimudzira mabasa ekudzivirirwa kwekuparwa kwedzimhosva munharaunda nekugadzira hwaro hwekuti Haiti imuke nekugadzikana. Gurukota iri rakazivisa nezvezvimwe zvirango zvekutsigira, kusungwa nekutongwa kweavo vari kushungurudza vanhu muHaiti. Vakati varipo kuda kutsinhira kurudziro yeHaiti yekuti rutsigiro rweMSS ruwedzerwe kuwanisa mari, mapurisa akawanda, motokari dzakadzivirirwa dzakawanda, madrona akawanda, zviovha-ovha zvakawanda nemajenereta akawanda. VaBlinken vakati vanhu vose vanofanirwa kusunga dzisimbe vachiti nguva yekuita izvi ndiyo ino. Vakawedzera vachiti kuchengetedzeka kweHaiti, utongo hwayo hwejekerere remangwana rayo, zvose izvi zvinobva kumatano ari kutorwa naivo nevamwe vavo vari pamwe chete. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadii pano paStudio 7? Asi hamuchapa vanhu nhau here kana vakumbira, kana kuti hadzisiridzo nhamba dzinoita kuti vanhu vapihwe nhau?
PaStudio 7, paStudio 7, mazera sei hamadi vateereri nevashamarari? Koiye munangagwa anobvisa vanhu mumisika, vanhu vasina mabasa, kwaadiko kungoenda hako usiku ondovhurwa? Kundovhura usiku sezvavanoita maelection, handi vanobva usiku? Ndozvavanofanira kuti vangeita izvozvo. Pano kutambudzise mweya yavanhu, vanhu vari kutsvaga chikafu, vari kutsvaga maschool fees. Uyu anotaurawo hako, uyu anotaurawo nezvake zvemazigu, mumwewo uyu handifungi kuti ari muno muZimbabwe. Apa ari kuti US hatisi kurida, saka munode zvima chidzoka yakakubu bhondi kuya kwamakabva kudhara, zigi rakonewa.
Studio 7, ndinokwanisa imi vashamarari vose muri dzenyu, uye aninani zvake munhu weZimbabwe oda kuchiteerera Studio 7, ndinokwanisa ndichikumbira upenyu hwakaendeka kuna aninani zvake. Vanhu ndiri kutaura pano ndine hasha, hasha dzangu ndedzisi vanhu vanotaurire mapazi ehurumende ese, ringave batiko ripi, zvibazi ripi zvaro. Vanhu woye taurai muchizive kuti muri kutaura bazi rinorarama nekuda kwavanhu vari kubhadhara mateksi. Vanhu woye taurai muzive makamirira vanhu, ndinoda kupe mienzaniso. Uri munhu uri kutotaurire mapurisa tisingati ndo bazi rezvemukati, haasi kutaura zvinofadza asi kuti zvinogumbura. Munhu ari kutaura akamirire zvikoro, munoti gumbura vandoro, munotiuraya vamujiri pamunotaura.
Hello, Pastor 7 Morisei. Yeah, guys, don't go good. When first I put a travel 7 go dance my helicopter, I got a Kuramon, a cookie cookie. Is that 1 or 2 or 2 hours? I answered to my helicopter, 1 or 2. Nigamuno, most 15 million, 1 or 16, 17 go once. Hey, Ninguagata, who babu spike with Patrajakata against Kogat. So as we know it, 1 or 2 and Dunga Batu Pimbets when you guys go dance at our Escopo.
Nothing of real mashoko angu pa studio 7 ndani nguwa ndichitumira mashoko angu pa studio 7 asi musiri kukwanisa kumbundi tinombotaurawo apa ndataurawo nyaya yedu yezigi nhasi kuti zigi riri kutinakidza zvisingaitwa madonhero ariri kuita because airtime yedu yaakushanda yezigi taakunyanyoreshandise kuairtime nekumabhandos saa ndota anhu aziye kuti zigi rinoshandawo dzimwe nguva zvakanyanya especially kuairtime
pa studio 7 apa muri sei handine mashoko angu mashomashoma ndoda timongo vanorongo chema chemana kuti kwazi zanupiefu zvazodi ngavatidzikamire hapana paunouya kwapuwa sadza nezanupiefu kana kuti asi saka munongoudza kuti ngavatidzikamira inini
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Gogolona Chasakara anobva kwaChivi. Ngatinzwei hurukuro yaita naivanzisininga weStudio 7.
Ava ndigogo Chasakara. Izvaiwo nyaya yangu hama wee. Ndoto kwa nechifu.
Makadi mwanangu. Magitare ndakatanga kuafarira mu2012. Asi kutangisisa chaiko ndaingoafarira ndiri mudiki ndichinzwa vana Margaret Singana vachiimba na Jimmy Cliff na Dobby Gray.
Gogoma inakidzwa imi maiterera vana Dobby Gray. Hama neshamwari vaiti kudii manje.
Hama dzangu dzaiseka. Ndakatanga ndichisekwa hama dzangu dzinonditsigira zvikuru sei mukoma wangu andinoteedzana naye aanonditsigira zvikuru kwazvo.
Matambudziko api yamunosangana nawo imi?
Machallenge atinosangana nawo inini ndeyekushaya mari yokunotsikisa nziyo nemavhidhiyo. Haipapapo pane nyaya ipapapo. Saka ndinotoita zviya zvokuti pamwe ndikarova zvidhinha ndikapisa ndopo ndomboenda ndonotsikisa zvangu. Vanoda kundiwana vanondiwana pa namba dzinoti 0777487921 ndopandinowanikwa.
44 yezvo
tave kukumbira kwamuri samasimba.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Landitsigire ndoda kudzidzisa vana mazuva ano. Vana vechidiki vasikana nevakomana havasi kuita zvakanaka, saka ndochinhu chandinonyanyisisa kuti ndipinde mazviri ndibatsire vana vechisikana ava vanongoti chero nguva yavafunga vanoda kuroorwa nguva isati yapa. Handinhu zvandinoda kuti ndisvike pazviri izvozvezvo.
Chitipai kamwe chete keHoza Friday timboti ombi chano.
Nziyo yandinoda kutanga nayo ndeinonzi denga ririko.
Vazukuru, kuteerera kwakakosha. Ukangoteerera unopinda kudenga. Usateerera vazhinji vakafuka masaga, vamwe vakaita gwembe, vamwe vakaita manza nokusateerera.
Mazwa hurukuru yaitwa naGogolona Chasakara naivanzisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekubiwa kwemari inoita $4 million kuulawayo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazine kuMfumfu 2024 muCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokho kwakobulawayo kukhanya ngani imhlolo kaJosephina akuqedakali, kodwa sithemba ukuthi amapholisa bazakwenza ucwayisiso lwabo babanje, ngoba akula nto engenzakala njalo ilanga libalele.
Amapholisa athi adinga abantu abatshontshe izigidi ezine zamadola emelika $4 million kobulawayo.
Umzala yena ethi indicated ukuthi ufuna ukulesithembe asakhulume ezefembe. So asakhuluma ukuthi what exactly wakonda to.
Umoyi uJinga Dube owalwa impi yenkululeko unikwa isicoco seqhawe leZimbabwe. Umjeni wakhe usithi wacela ukuthi abekwe lokobulawayo. Abalandeli be-Highlanders Football Club bathi abasuze bebukele imidlalo elandelayo khonapha kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kakabophi abantu abayisithupha abatshontshe izigidi ezinye zamadola emelika $4 million ebhanga le-Ecobank obulawayo izolo. Kubika uNgcwele Dube.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
We are still conducting investigations. When we have the information which is relevant to give to the media and the public, we certainly do so.
Ibhanga le-Ecobank livuke livaliwe namuhla kulotshwe phandle kwalo ukuthi behlelwe ingozi kulandela ukubanjwa inkunzi kwabazemthetho abathwala imali yabe Safeguard Security. Inkampani le ibikhangelelwe ukuba izathwalela imali le eHarare. Abaqondisi bebhanga leli esibafonele kumakhalekhukhwini balile ukukhuluma ngodaba lolu. Abantu abayisithupha laba bahluthune imali le ebilindwe ngabahlomileyo emoteni yeSafeguard Security phambili kwebhanga leli. Abantu laba babaleke ngemota yohlobo lweFord Ranger bethwele imibhobho ama-AK-47 lama-revolvers. Inkamba yamapholisa iseduze lendawo le. Omunye wababone lokhu kusenzakala unkosazana Sindisiwe Chuma.
Ngisefike emgodweni lapha ngithi ngiyathi ngibona abantu begijima engikhangele efonini. Ngise ngiyathi ngibone abantu sebechapha umgwaqo, abanye akusela muntu kupassage naleyana. Ngisemgodweni sengithi ngiyakhangela ngibone abantu sebethwele izibhobho. Ngase ngagijima ngangena kubuilding ebiseduzane khonapho.
Umnumzana Engliston Svanda, umqondisi we-Green Africa Technologies, ubambe owangaphansi ngokwenzakaleko obulawayo.
Lokho kwakobulawayo kukhanya ngani imhlolo kaJosephina akuqedakali, kodwa sithemba ukuthi amapholisa bazakwenza ucwayisiso lwabo babanje, ngoba akula nto engenzakala njalo ilanga libalele. Egcekeni imali iphonguzompolwa kuphela. So nxa amapholisa ecabangela ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, wonke umuntu lathi sikubona njalo ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, kodwa hayi, amapholisa eZimbabwe nxa sebefuna ukukubamba, sithemba bazababamba masinyane.
Ukuhluthunwa kwemali le kwehlula lokho kwenzakala phezu kwebholoho leGwebe River ngomnyaka ka-2021, lapho amasela athathela abezomthetho izigidi phose ezintathu zamadola emelika. Kwabotshwa abantu ababesebenza kubhanga elathathelwa imali, abagwetshwa ukuba bavalelwe ejele okweminyaka emibili. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNgcwele Dube.
America, umjani kamoyi uJinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZebra njalo wakha waba umphathintambo kahulumende uthi wacela ukuba ingcwatshwe eLady Stanley Cemetery athi iNational Heroes Eka eHarare. Loba kunjalo ibandla leZANU-PF selimnike isicoco seqhawe lesizwe. UNqwale Dube usipha njalo lolo daba.
Umnumzana Vusimuzi Dube uthi uyise wabatshela ukuba ofisa kungcwatshwa labanye abalwa impi yenkululeko abagoqela owayekhokhela iviyo lezipra uLookout Masuku labanye.
Umtshela yena indicated ukuthi ufuna ukuye late sendi asakhulume ezefendi. So asakhuluma ukuthi what exactly we're going to do. Asikahlangana njengemuntu.
Unkosikazi Opa Mochinguri Kashiri utshele ababuthene emzini kaMoyi ukuba usenikiwe isicoco seqhawe.
His Excellency the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade Dr. E.G. Nangagwa, has conferred a national hero status to the late Comrade Colonel retired Chinga Judge Dube.
Lokhu bekufiswa ngunkosikazi Molly Ndlovu, olilunga leZANU-PF Politburo. Ibandla leZANU-PF lingakethuli umbiko ukuthi usenikiwe isicoco seqhawe lesizwe. Bayakhala labalandeli beqembu lenguqu eleHighlanders ngokubhubha kukaDube. Okudalele Highlanders Board umnumzana Elkana Dube uthi balahlekelwe ngumuntu obeyindoda emadodeni.
Sisebenze laye okwesikhathi eside uChinga laye elilunga leqembu njalo futhi encedisa lapha lalaphayana esebenzisa izimali zakhe esebenzisa isikhathi sakhe ethuthukisa umsebenzi weqembu ubexhasa iqembu ecebisa lapha lalaphayana ikakhulu nxa iklabhu ibhoda idinga isponsorship. Ube singenisa amahofisi lapha lalaphana isincedisa kakhulu.
UDube owake waba ngumqondisi weZimbabwe Defence Industries njalo wamela emakhokhoba edale lePhalamende ubhubhele eMater Dei Hospital lapho ahlinzwe khona inhliziyo kulandela ukugula kwakhe kwamaviki ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhulumende unanze ilanga lababalisi ele World Teachers Day namhla eGogwe lapho ncome amatichala ngomsebenzi abawenzayo lanxa bebhekane lengxaki eziningi. Ababalisi bathi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uyakulungisa lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngokubhekane lababalisi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqokhele umnumzana Mandla Nkosi Sisuwela, umbalisi okhubazekileyo ongumlobi oyimbongi ofundisa isikolo seJotsholo Secondary School.
Njengoba kuyi-Teachers Day umhlaba wonke, thina nje ababalisi siyathaba ngoba silanga okumele sihlale phansi sikhangele ama-achievements ethu, sikhangele mhlawumbe lama-weaknesses ethu, ama-strengths, njalo sikhangele ukuhlupha ngamafitshane ababalisi nabantu abaqakathekileyo. Uzakhuma ukuthi eBhayibhelini uJesu ngokwakhe kwakuthiwa ngurabhi, umbalisi omkhulu. So nxa sihlala ngenzinginayo elinjengaleli usinika umbono omuhle. Siyalakha ukuthi sifundise abantu abo, but however kula ma-challenges amaningi kuthemba ukuthi uyakwazi ukuthi-ke eZimbabwe umbalisi umuntu okukhangelelwa phansi ngendlela yokuthi imbadalo yethu incane. Kade sakhala sokuthi sikhala micro-economic challenges as Africa, with abavalisi abakhubazekileyo abafuna ukuthenga ama-assistive devices, abafuna izinto zokusebenzisa uma befundisa, bazidingela ngemali yabo ama-talking laptops, ama-software bayadila. So kungavele kuhluphe khonatshana kuba nzima.
Kodwa liyathokoza yini ngoba sizwile umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi ababalisi bazangezelelwa iholo. Ubona ingani kungaletha umahluko?
Ukuthokoza kuyabe kukhona na ukuthengiswa, kodwa isimanga esikhulu sesathengiswa kaningi. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ababalidi ngathi ngamafikitshane bamile bakhangele ukuthi lathi lezo zithengiso zizagcwaliseka njani, njengoba siyabona ukuthi iviki leyi phela ilokhu iphethe isinwa. Njalo uprofessor kasacacanga ukuthi uzafaka nini lokhu akufaka, njalo uzafaka ngasesisilinganiso. Yilo uvalo olukhona ebabalidini asebesehluleka ukufundisa abantwabana, asebesehluleka ukuhambisa umngabo kumbe imuli zabo ezibhedlela.
Uke wakhuluma ngokuthi ababalisi abakhubazekileyo babhekana le ngxaki eziningi. Yiyo, ungachasisa kabanzi ukuthi kuyini lokho, njalo selake lakhweza yini lolu daba kuhulumende, kukanti lithola sizobani?
Uhulumende ngamafitshane ngamtshayela ihlombe ngalokhu ukuthi siwafuna u-AIDS. Kuqala imbali yethu u-AIDS wawuhamba la ebhenki liyehluphela ngakhonokho kukhona, kwakengekho ku-payroll. So kathesho ngani kungconywana lanxa kulezikhalazo ezithize. Izikhalazo zethu ezithize ukuthi yakusenzwa ama-policies amaningi. I-brain language ayi-observer kwesikhathi ama-software wela abhaliweyo ukuthi siwafake emthumeni ethu esiyidingela kanye ekhulumayo sikuthola late. So ngezinye indlela umbalisi okhubazekile uphakathi kwenkinga. Ukanti izikole esifundisa kizo ezinye zi-unfriendly ngoba zafica ukuthi azilama-ramps, i-environment yangkhona iyabe ingavundi ama-toilet laphana, hhayi ilanga liyaze lithone sikubalisa. Kodwa sesakuhambisa kwi-hulumende sehlanganise i-relief fund sakhona kuhle ngoba sikabosenator sibakhiphayo ukuthi basijole noma ushili laphana bayenza sibe msebenzi wabo omkhulu ukuthi bamkhuthaze uhulumende. Kodwa-ke uslow sanu wabo into kwakhona.
Lo ngumnumzana Amandla Nkosi Sisuwela, umbalisi okhubazekileyo njalo ngumlobi eyimbongi, ubexoxa cingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esejojolo. Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Israel lihlaselwa ngamandla kwele Lebanon lapho elithi lizama ukuthundubeza ibutho leHezbollah eliphosela amabhomba kulelo lizwe. Lele Israel selamasosha kwele Lebanon kanye leGaza eselilomnyaka lilwisana khona leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Abancintisana kukhetho lolu owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris bethekelela izabelo ezithiyeneyo bedinga usekelo. Le yiStudio 7 yesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwe-xenophobia kwele South Africa loba nini lubangelwa zindlela ezisetshenziswa nguhulumende umanyano ukuzingela lokubopha abangela amaphepha kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba esi-Johannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela amaphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-inthanethi okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-inthanethi kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo, bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulohlelo olufihliweyo lokwenqabela bokuza ukuphuma phandle.
Abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely. Bavalelekile, abanye abakwazi ukuya emsebenzini, abanye abakwazi mabengayi emsebenzini, bayaxoshwa emafletini, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association, unkosazana Vuyani Hlazo, uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Ungathi into yakhona ithi le nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha, but inkinga esinayo ukuthi imajority abayibo ama-voters ala ekhaya basizonde obazonde ama-foreign nationals.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Inches asithi.
I department ye-immigration kumele ibe ne-improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe kuhome affairs ayo-extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu aregistriwe singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights, amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le-Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba we-xenophobia, uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa, umnumzana Siphiwe Mbatha, uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunamashopu abantu baseSomalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisagibeli, angisayi mall la ngithenga khona kungqoba nkulu ko-Pick n Pay, ko-Shoprite. Sengithenga kubo la ngamanani aphansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kwemvalo kwenyanga ngingenamali ngikolodise, but angikwazi ukuya ku-Pick n Pay or e-Checkers or e-Shoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya, umnumzana Njabulo Nzuza, utshele iPhalamende ukuthi abanqwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho wokungena elizweni.
The only issue that we have to deal with,
asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, Inutuso Kumalo.
The Voice of America.
Sikasizwe imibono kahulumende weMelika. Abantu abayizigidi ezingamajumi amabili lanhlanu, 25 million, babhekana lendlala esabekayo kwele Sudan. Abedlula izigidi ezilijumi, 11 million, sebebalekile emizini yabo. Womele elemelika kunhlanganiso yamazwe wonke, e-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield uthi, lolu luhlupho olukhulu olwedlula okwenzakala kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi udube lolu lubangelwe yimpi engelangqondo esiyenze ukuba abantu beswele ukudla, amanzi, imithi lokunye. Uthi kumele kubekwe phansi izikhali njalo umhlaba wonke jikelele uncede abaswela ukudla. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi eZamzam Camp eDarfur ngohlola njalo nyaka bekusifa umntwana oyedwa kumahola amabili ngenxa yendlala. Kusukela ngaleso sikhathi uthi isimo sesisibi kakhulu ngoba kulabantwana abalambayo, abahluphekayo njalo labahlala bejojobele. Uthi kumele kubekwe phansi izikhali esigabeni se-El Fasher, e-Khartoum lezinye indawo lapho okulabantu abaningi asebebalekele impi yomvukela. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi ibutho lakwele Sudan kanye labahlamukela uhulumende abe-Rapid Support Forces yibo abenza konke lokhu. Uthi kumele kususwe yonke imigoqo yokuvinjwa kokudla okumele kufinyelele uZulu, ikakhulu esigabeni se-Andre. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi kumele inhlanganiso ezisiza uZulu zincede abantu abahluphekayo elizweni leli ngokuphangisa. Uthi elemelika lizanika eleSudan izigidi ezedlula amakhulu amane, $424 million, yokunceda abahluphekayo elizweni leli lamanye aseduzane lalo. Uphinde wathi inhlangothi zeMelika ezimbili sezincede iziphepheli zawele Sudan ngezigidi ezedlula amakhulu amane amadola eMelika, US $223 million. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi Bonke abantu abakhathazwa ludubo lolu kumele bencede abantu bakwele Sudan njalo kube lenkulumo zokubeka phansi izikhali. Le yimibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, isiphathamandla seqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders Football Club uSihlangu Dlodlo uthi balusekela uhlelo oluqoqwa ngabalandeli olokukhalala ukubukela umdlalo oza kuba khona enkundleni yeBaberfield Stadium ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Udlodlo uthi kuza kuba yinyama yembongolo khetha omthandayo ngesonto lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abaqoqe ukuba baye kuthana endaweni yokuzithokozisa yeHighlanders Clubhouse kulokuba babukele umdlalo oza kuba phakathi kwaleli qembu leZPC Caraiba.
In marketing, the basic principle is that products compete.
Ungananzela kumarketing okusemqoka kuba lokho okuthengiswayo kuyabanisana kuhahabela labo abathengayo. So kubalandeli beqembu abaqoqa umcimbi wabo ngesikhathi sinye kulo mcimbi oqoqwa yiChelsea mina njengeHighlanders sisekelayo mibili limcimbi.
Inkuthazo yokuba abalandeli beqembu leHighlanders bekhalele ukuya enkundleni iqale ngemva kokuba iqembu leli kuthiwe kumele lihlawule inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika 6,000 ngemva kokuba umdlalo walo wenkezo Chibuku lele Simbabora ungasafikanga emaphethelweni kunyanga edluleyo. Umlandeli weBhoso uBeatrice Mpofu uthi lokhu bakwenza ngoba bekhathele ukucindezelwa okwenziwa iqembu labo abalithandayo.
Asingayini eground eDF Sunday, we are tired ngokucibekezelwa ngamarefu lapho eZimbabwe kula team esupportwa njengeHighlanders.
Omunye njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBlessing Sweswe laye uthi ukubona kungcono ukuba batshengisele ukukhonana kwabo ngokubuthana eClubhouse.
Abantu asandleni eClubhouse sinikeni team imali kwanisa ukufayida.
Umsekeli weqembu leDynamos uBernard Chimutsotso uthi laye uvumelana lenyathelo leli lifuna ukuthathwa ngabalandeli beqembu leHighlanders.
Hayi vele lokhu kuright because lapho abalungiseli bona vudo beHighlanders bazosesela lathi thina beDynamos. For example, uyibonile imeshi eHighlanders beDynamos. Our player, watching Eop, whoever at Fangibinikat.
Umkankasu Lu, Babalandi, Bekala Lewen, Kundeni, Sondo, Sulumate, Wasabala, Lawazwa Figa, Lagomania, Mazwe, Jalom, Tinisal, Wabako Kelibek, and Bule Islanders, Botswana, Sifas Chuma, Utila, Boba, Usegela.
Since the arrangement of Timan is Fago Orange Money, less numbers as Tumela, a Musa Futu, Wonka Land, and Vekam, Bubana. Baye kuzona lezo ndawo eFrancis Town laphona lapho eGaborone lapho ama contributions azathathelwa khona bese siwaqoqa siwahambise eClubhouse.
UPressure Sibanda layo umlandeli weqembu leHighlanders uthi ume waxamalaza nxa ehluza lolu daba lokukhalala kwabalandeli beBhoso ukuya enkundleni.
Of course the PSL maybe it will be affected a percentage of the total because of the number of people abazangena eBF, but at the same time I think imali yona le ezakhitshwa ngabantu eClubhouse will at the end of the day taken to pay the bills the FDF.
Abaningi abalandeli beqembu leHighlanders abaloba ebulenjini beveza ukusekela kwabo ukuba kungayiwa enkundleni. Izahluko zabalandeli ezisendaweni ezehlukeneyo ezigoqela iSouth Africa chapter lazo sezikhuphe imbiko zisitsho ukuba zivumelana nalawo umkhankaso. Kuvamile ukuba nxa iqembu leBhoso lidlala abantu besuke kude lakhatshana bezolibukela leli qembu, kodwa kulimpela viki iningi labo lithi lizathumela imali kuphela. Ngimele sibe 7 kobulawayo. Joseph Njanjini.
So this is the Gozwa. If you want to hear me, I'm going to send you 7 and I'm WhatsApp.
Sanibonani Sihlobo. Ya, hayi singathena singabantu nje singakhalinga igovernment yaseSouth Africa. Igovernment yaseSouth Africa isebenza ngamalungelo abantu omphakathi, kungakho nje libona ngathi bayakhetha banobandlululo ebantwini bakithi. So thina ingxaki esinayo ukuthi yena laba abakithi laba yi-ambassador yakithi nabomthuli ncube negovernment yabo yibona abasiphilisa kanzima. Awuke kuze uthathe i-passport ulifake kuma 5,000 something, ngapha i-permit ifuna 4,000 which means almost 10,000. Nabona ukuthi ibona abasibulalayo. Thina kumele ukuthi sitshele i-ambassador nabomthuli ncube lobahlise lezi zinto zabo lezi zokudulisa ama-passport. Ngoba kulokuswisa ubuhlungu kakhulu, abanye abantu abasebenzi abanye bakhola u 2.5 ngenyanga, kodwa kumele ukuthi abekele inabo imali ye-passport uzoyiqeda nini.
Salibona VOA. Ubulisayo umethusele uBanda
la Freedom Park ngokuhlala eGoli kuthiwa izimo zasekhaya ekhaya ukuthi lenyamendlo lemdabuka khona. Siyasezizwa indaba zakugagwayo kunzima lokho. Siyazizwa siyazibona sizirevele kukubi namanje kusasekubi. Kusasekubi ubhizi uthengelana lezi nduni izimota. Ngithi urobha zona induna lezi ukuthi zirobha abazali bethu ekhaya. Nathi sinje siyavota wethuselwa emavotini la. Siyethuselwa emavotini lapha. Into ezenzakala ekhaya lezi nduna nazo.
Ngabonga abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculo kaMaskandi osasathulayo uMadibhini ephethe idlalade lakhe lakuqala lesihloko esithi Abathakathi. Lomculi udabuka emadodjeni esigabeni sePhumogwe kodwa ucula ekwele South Africa. Nawe xoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela ngenkulu injabulo emsakazweni. Ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana nani ngalesi sikhathi balaleli nabathandekayo. Ngifana wasafikayo endimeni zomculo othula uMaskandi. Ngizibiza ngokuthi nguMadibhini, uMadibhini Music Productions. UFacebook nguMaclean Mpofu, uMaclean Skizora Mpofu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuxhumana nathi bangasithola kunamba ezithi 0793490953. UFacebook bangavula bangangena epageini elithi Maclean Mpofu, Maclean Skizora Mpofu. Lapho ke bazothola yonke imininingwana eqondene nabakudingayo. Then abadinga umculo ukuthi bangawuthola kanjani, bangawudownloada enkundleni zonke ezithengisa online, kuSpotify, on YouTube, even nakhona futhi bangazidownloada. Abafuna ama-CD nama-USB ayatholakala njalo endaweni ezifana naseSoweto, naseJohannesburg, ku-Free Street. Bakontakta yona le inamba futhi usho nje ukuthi indawo ukuphi, bayathola i-delivery.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshela umlayezo othi sesekuningi lukhulu oluzayo, mthwakazi omuhle lukhulu oluzayo, ngithembisa injabulo engasoze kuphela masinya, ngithembisa uthando olukhulu, ngithembisa ukudla kwendlebe okunohlonzi, ukudla kwendlebe okwakhayo ezimulini eziningi okududuzayo emoyeni edabukile. Jabulela kakhulu ukuhlangana nani, ngingajabulela kakhulu uthando lwenu, isupport yenu bobhuti nabosisi bobaba nabomama bomkhulu nogogo, ngingajabula kakhulu.
Thank you. amapolisa lokho edinga abantu abatshontshe izigidi ezine zamadola emelika 4 million US dollars. Ake kwehlule kwalamhlanje ukuthi siqhubeke silani olivalisa ngenjabulo umthombo sithemba uKhristu Dube lilale
uhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.